Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudare repamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yekukata yeAl Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave mumaoko ematororo. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzeuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1 chikumi here kana kuti kwete yapinda muzuva retatu mudare repamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zviri kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita sesangano seari pasi pesangano re Helen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvisaro zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iva Idi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvatonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe nemauto. Nyaya iyi iri kutariswa kupetwa mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Chatingataura ndechekuti vanova vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitayi ikaitawo an applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushambisa vananyu vaito advocate vaitore nhasi ichipinda kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave kupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants
saka tarisiro ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeyekuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyanzoona zvedu kuti maperero acho achafamba sei nekuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuita kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyukwa pai zvinenge zvakanyukwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudaro umu, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Munamato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye akakosha zvavo. Cherowo ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachitaura kuti aiwa hatigoni kuti tidaro nekuti isusu tiri kuti pazi haishandi apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara vanofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinongozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakoti pane dzimwe nguva vamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunhare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Commission iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yadzivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wekomishen yeCSIPEN vaShepherd Ngandu vati vaChamisa vakasarudzwa zvine mutsindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuya panhau yatingati presidential candidate vaNelson Chamisa ndo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakuna zvemumwe akanominatwa kunze kwavo. Ndo chimiro chiripo ichocho.
Vangandu vatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuru.
Zvandingade kuzivisa vateereri kuzokuti mukati menyika yose mumawadzi ese 1970 atinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa norondo dzavo mumusangano muhondo yekurwira utongi hwejekerere pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
Nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviriko kumberi zvinosanganisira vetting. Vetting iyi ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya makandidhetsi akasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo, uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act. Zvikafamba zvakanaka maprocesi iwawo, then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra.
Vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo ndeverusununguko nevamwe.
Kune vamwe vachichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people with disabilities kukudai mati itoungana kuti ende kukanzu ende kuparlament.
Vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kufara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa.
Kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe, izvozvo zvinozotariswa futi pavetting process yatataura iye, kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaita sevakonzeresa.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvineraramo.
Vazhinji vanoda kuti vange vachikwana-kwana because vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge watoo mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection. Saka ndokuona kwandiri kuita kuti vanhu vakawanda vaakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsirawo kuita mamwe madecision or kuwanawo attention nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vajoi mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTriple C chakaitwa pajekerere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa.
Kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika, aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva chine pachakanakira chine pachakaipira. Asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara, ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu, pachabuda mbambande, pachabuda simbi dzavanhu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada, muzvari Francesca Mandea, vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandea vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo ava kutosvitsa gore nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa sa coach friend. Uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach, munyori wemabhuku, mutauri uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice uye ndiri gwenyambira. pia ndina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masaisai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita nomasaisai. Tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimirira uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandeya vari parunharo muHarare naMavelas Musanganya wewe Studio 7. Pave nemaonero akasiyana siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa pamwe neutungamiri webato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMunangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyenzura vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vatereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa iyi haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takatsungurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics. Kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa Ishu Jesu Kristu kuti vafire zviri zvedu, vave dira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo pasta, regai tinzwe kuna Bishop Kanyenzura.
Ndinowirirana chose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti kupapolitisians havafaniri kuwanikwa vachienda papeupiti. Saka vabva pupiti vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nekuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu wezeasoshibdises. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti, kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima, vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa. Vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi, inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite masloganu. nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaishe Jesu Kristu, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzira, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matinenga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
Hongu, ndiri kutsigira sekutaurwa naBishop Matinenga kuti dambudziko riri kuvatungamiri vemakereke vanobvuma kuunza mapolitikeni pamapopiti pavo, asi regaindiwedzere nichitiko ivo mapoliticians vacho vane dambudziko zvakare. Nazvino mapoliticians vakawanikwa vachienda kunomira pakamberi pevanamati vachiita maslogan yavo vachitsvaga mavhoti, vari kutosvibisa kereke yaMwari, vari kusvibisa nzvimbo yaMwari. Sezvakaita mbeushaza marimwe zuro kuti kwakanzi nhasi chaiye vaisiwa pachikero naMwari wayerawo maboko apera akafa usiku ihwohwo. Saka vatungamiri vemapatisa pavari kuenda pamberi kwemaungano vari kutotsvaga chituko kubva pamberi paMwari, vanotukwa naMwari. Then toenda pamubvunzo wemandibvunza kuti munozvipatsanura sei kana tiri kukereke tiri kuparidza shoko raMwari. Zvakasiyana nekutsvaga mavhoti. Saka ndiwo mutsauko uripo.
Pastor Matinenga, munoti
Bishopu Kanyenzura vataura zvakanaka, zvakanaka chaizvo chaizvo. Kereke haifaniri kuita zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika tinoita sedunga munhu.
Bishopu Kanyenzura, tipete chirongwa, munoti vazhinji vamwe vemakereke vanopedzisira vaakutengwa nezvipo nevezvematongerwo enyika.
Tikatarisa mapolitikians vari kuuya nezvipo, zvipo zvavo zviri kubva kupi? Ivo zvinotipa mari dzero dziri kudiwa dzebhoni. Ipatinoona kuti mumwe munhu ari kupiwa 205,000 for example, yabva kupi? Saka izvozvo hatizvitendere mukati meimba yaMwari. Imba yaMwari inofanira kumira yakazvimiriri.
Vanga vari Bishop Parire Kanyenzura vekereke yemirira yeJehovha Apostolic Faith Mission, uye vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tichiri panyaya yezvematongerwo enyika, nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nava Robert Chapman, mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe, kana kuti DUZ. Tiri kugamuchirai nemufaro muno muStudio 7, President Chapman.
Thank you very much. Ndozvitenda chaizvo kuti matimba aita kunoku, but makasimba here, makadi.
Aiwa, tiri vapenyu. Regai tikande zvamauya nazvo zviri muhapwa tipe kune vateereri. Totanga nekuti munge muchitiudza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino.
Tashedzwa kunzi invitation yatumidzwa kunzi DUZ ngaimbouye kuboona ku World Bank Summit, World Bank IMF Summit. Saka tambouya kuzounganane nevamwe vabva kuAfrica tichisangana navo timboona kuti vari kuita zvakanaka, vari kuita sei, machinjiro ari kuita nyika dzavo kuti vakachinja sei. Mchemo wekubata mari, izvo tiri kutoziva kuti zvirikutonetsika nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi, but tiri kudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi.
Tichitarisa panyaya iyo yamataura yenyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro, tinoona kuti imi muri webato rinopikisa kana kuti reopposition, panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona? Nokuti tinomboda kutarisa zvanhasi tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumasimba.
Isusu tiri tichasvika hurumende yeZimbabwe hatisati vaona kunoku, saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi, but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington, saka hatisati vaona. Taona Mozambique, taona Zambia, tikaona vamwe vekuGhana, vamwe vakawandisa kubva kuAfrica vachitaura ivo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo. Isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo, apa hatigona kubata ipapo.
Vana veZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika ndipo pakanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman, Robert Chapman. Vangada kuzivawo kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman?
Robert Chapman ndiri muZimbabwe, ini ndakazvarwa muZimbabwe, ndikakura kuChinoi. Ndiri nhererawo, but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo. Saka inini ndiriwoto mugeto youth akabva kuChinoi, tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidzawo tichishanda. Manje takudzoka kuZimbabwe, toda vamwe vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitanga kuvaka nyika yedu zvakanaka, sere kuti vanhu vese vanobhenefita kana kuti vanopiwa chipo nerudo reZimbabwe. Saka tichiramba tichingovaka nyika kudaro.
Vamwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko vaChapman vapinda mune zvematongerwo enyika vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato izvo?
Ya iyo na iyo inoda nguwe hakambo rebe sabita na anifunga kina shoji nasi. But tikatenga kuchatisa iyo mabachacho iwa tukiwana kutivangu makuto chengita njimbo. Havasku shedza wame kutipa pinde wachishanda wese wachimbo teza kuti pamwe uwe anima ideas ake anogo na kushanda isituoma adopter. Wadango chengita wachichika kuti pacha penetrate wa wanwa nyowan. Saka siusi pataka zutenga kuchatisa kuti aiwa. Tukona kutivangwe waruku side yakarebe sastere kipamwe waruku conservative right, waruku left. Isusu chapadati ayo wangatika zile chinchiripa pa center, chiripa kati, kutivangwese waningi wara pakati. Wakato wandisa kufura waruku ku extreme left, extreme right. Saka isusu ipamwe ndupateka tanga kuti ayo wangatika zile mtemo wedu we constitution ye DUZ. Kutivari pakati, vasinga wone njimbo iruku one side, kana iruku zanu, kana iruku zume opposition, wana kuna kunganiza pakati pe DUZ. Wachisangana ipapo, isu stotona maideza, anu vako kwese, chitasa kuti nyika ino wako wase, because that is, tino zio kuti Zimbabwe, itori ne demographic yaka siyana, wangwewe ma tribe, wangwewe religion, wangwewe isusu wane Ganda rakambo siyana, but kuti Zimbabwe wana kusangana pakati ne nawe ya DUZ ne constitution yedu.
Tichiona kuti mchango pindo omu dairo hilo riri kutambuka, neva gara varimo, wangwa watu wane makora, no darika makumimana, varimu nezwe matonge ruwenyika. Muri kutambiri kwa seyi ne wana wa Zimbabwe?
Tukutambiri nezwe kanaka sterek. Kweze kwa tuke enda kutipamba mnike Zimbabwe, wakuto fara kutitukuto shika. Tika enda iko kumatibele, tika gamchiro shakanaka, tika enda kumanikele, tika gamchiro shakanaka, tika enda kumashingo, tika famba shakanaka. Saka ipapo, tukuto gamchiro shakanaka, sireki, vana wakuto shunju nyowani, wakuto wana kuti, ava wakuto tamba vese, even tika tanga taura nyeze, ze mparlament chaimo cha kumarizi zakapiwa zimuna Christmas ze 40,000 wana machitambara kudaro Christmas wakuto wana kuti je politics je kudara wana wangu ramba rimo chichengita njimbo wakuto junyo wana kuti jitanga kufamba kuti nyika itanga kufamba saka tukuto gamchiro shaka naka stere kumu Zimbabwe
pari nasi Chapman nyayeri kune sa Zimbabwe nyayeri kubiwa kana kubudiswa kuna nzikurugi kwa goride zisiri pa mutemo pa mwene kucheneswa kuna nzikurugi kwa marize uori nyayeri kubudiswa nene fenyiro ya Al Jazeera imi mniwona wase nyayi
mwuzi waka nyayi yoyo chaito ziwa kudara kutipanga pana corruption Zimbabwe ya kato wandisa sterek but andifunga kuti zema Zimbabwe ipapo patiri so titifika pa ma election haya pane nyawuza kwa wandisa sterek ze delimitation report chingatewa voters roll ne zime kubata jukitwa the fact kuti parliament apana jwairu kuita justice system yacho haisikushanda mtemo haisikubatwa even tikatazwa kudara pane wangu waito zikanwa kunzi waito imo corruption wasinga batwe izvo ndika kumbira ndichirama chikumbira maZimbabwe kuti ma decision atiwa kuita manje mafungira tichitarisa pamberi nyaya yeZimbabwe chopa natuita zviri serious because tika regerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvionekwa kwese the whole world rutoona zviri kuitika muZimbabwe isusi ma citizens tikasabatana tikataura kuti tauda kuchinja nyika andifunga kuti chogona kudzokera saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious because tikataka kutarisa zvinhu zvema pension tikataka kuti nyika isikuvakwa tikataka kuti ma youth havana mabasa even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho varikuita goride ivavo vanhu ivavo tirikutoona kuti ma opportunities acho varikutotorerwa ma opportunities zvichibuda panze saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titenga taro nyaya dzi serious tichipinda apa pa election.
Ndinongoda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuyedza muchidimbu chivhara chirongo.
Acho muona pamberi tichinene basa even my desk files announced muna August tinoziva kuti isusi kushanda hatitye saka tinoramba tichipamba nyika yese tichiudza nhau dze hope and opportunity and prosperity.
Tinotenda zvikuru nasi manzwa mega kubva kuna va Robert Chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ vatitsika pano pane penyuro yedu yeStudio 7 muWashington DC. Muchirongwa cheLife Talk Women's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yeuori unonzi uri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zviri kunzi zviri kuitika munyika pakatariswa kuti Al Jazeera ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi sezvo nguva yedu yapera regai timutarisa musoro yenhau zvakare Au Jazira yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kune zvikuru kuitwa goridhe munyika. Yeye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoenderera mberi mumatare emuSouth Africa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika ine mufarisi mazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nekusiyamu ina Gaino Kumedi Saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 kumabasa 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Kunominetwa yikuqanjwa nje ngumuntu oyedwa nomamabili nomabaningi kubantu bameli. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngaphi, umelani, imbali yakho yiphi.
Umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenzakwa lonyaka.
I-violence generally against political opponents yiko mnangagwa yiko abelokhu bephethe kuthi into negama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isajaji wa-recommenda ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akulalutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Thandayi Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liyakuphika lokhu. Akasebenzisanga ukukhuluma noBithi ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke uhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, nomination process overwhelming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lamawazi wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Osalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili
hayi kathesa sisikhathi sokuthi abantu bechaba bejabula kubana mina ngoba kunominatwa ngibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma mabili noma abaningi kubantu bamile so sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngathi umelane imbali yakho yiphi nxa ungaqeda khonapho umsu siyavalidetwa ngabantu laba abavela kucommunity yakho nxa ungaqeda lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abathathumela
uhlelo lolu luzagqitshwa ngemva kwamavili amabili nxa amagama avela kuzulu esekhangelisisiwe uthi abazakukhangela kugoqela imbali isimo somuntu lokho wafundelwa ngulowo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona uhlelo lolu lungcono kulohlelo lwama-primaries ngoba lukhangelisisa okuningi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 abafisa ukuba yingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende njalo kulabazinkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili ilunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana wabutho moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kazulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo
abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benominetha umuntu ongasoze abamele bethi beqeda ukunominetha lapho ubone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benominethe omunye so ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization
ingcwethiko zombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe umnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo
ngokubona kwami into la isiso zisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe
amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli ngimele iTuto 7 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu
kusenjalo umnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU-PF uthi kuzakwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West Mbare, Churu, Legokwe neMbuziya ngomgqibelo kuzakwenziwa olunye njalo esigabeni se-Insiza ngesonto ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe umnumzana Hubert Angel useqashe igqwetha umnumzana Lovemore Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli izindaba namhla kodwa ucine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobo. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla kodwa sisiya emoyeni belilokho elingakethulwa. U-Angel Lorikki Doolan baphuma kufilimu le betshela intatheli izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubona uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefende against labo abalamandla. Namhlanje ngisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi ngomuntu othanda imali okuthi ngithi umgaba weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali ngoba kamboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela u-Hubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana u-Hubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwe ngaye kuliqiniso.
Sibona lapha fuzwayo abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka kule filimu.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobukusela ngoba alubana lanamhlanje kwaba yisimanga vele ukuthi uHubert Angel kuthiwe sengu-ambassador. Namhlanje uHubert Angel esiloko esingakakuzwisisi ukuthi kuthiwane ngabamqhatshileyo ngoba vele uqhatshiwe lo muntu bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye bathine ngabo. Angikholwa ukuthi laloba sikhanyeleleni sikhanyeleleni ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinyo into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lobusela ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu ozethinteka laphana ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili ngabe ubotshiwe ngabe into zakhe zonke zithethwe kodwa sibona kubanjwa kuthiywa so khona kuyasithengisa ukuthi hhayi asikazimisele kulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye kodwa uHenrietta Rushwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
Okuba Henrietta mbona ngazathi siyabe siziqhela ukuthi kukhona okuzenziwa ubanjiwe e-airport ephuma legolide kodwa kathesi icala selalahlwa ikuthi lizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenze izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balifela abalenzelabo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo. Bakhohlwa ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe, ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation aye phanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuselakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lomnumzana David Amadziripi omele eleZimbabwe kwele South Africa obengaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe kazakutshintshe kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko waba khona. Kodwa-ke laba ababevele bebambe umbuso kamgabe seyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe le gama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi kamgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-arguments abe-court abeqondile.
Amagqwetha ka-Helen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe, kuliqiniso yini khonokho?
Ikhomishini ekaPresident Montlante yaba yikumosha ngesikhathi. Uzakhumbula khona one ngenziwe ibe public, njalo akula ninto into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwa akalalele muntu, ngitho labangani bakhe kabalaleli, ngitho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. Okwakuza kuba nzima ukuthi alalele i-commission avele iqambile ingaphela judicial commission.
Abathuthisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifunctiona independent of judiciary. Kodwa ke nxa ekhona South Africa ongasuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Engithemba lokuthi umthethwandaba waseSouth Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza siza yena uhulumeni waseSouth Africa kanye lalabo abaaffekthede nalesi sikhathi ekuzizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxe laye kwele South Africa. Kasanelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uyakusekela lokhu.
Masikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli wabathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni ka-former president uMkabe. Uthe izinto zezizimbi ngamazala. Ngakho okwakathesi masikhangela umumo lo sikuyo yikuthi usukele khonaphana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yashaya wonke amazwe intsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Kwala bantu abaningi abantu bakithi khonale awusela msebenzi e-South Africa kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impe ye-Ukraine le-Russia nayo iyengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies semali elala even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke ojikeleze. Zathola ukuthi umumo wezinto umubi, abantu izinto e-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontlante liyana bathi bona uMnangagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa i-commission leyo.
Ngiyananzelela mamazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi seneso kusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu, kalalelanga lokuthiyana. Bathi mamazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kethi kumbe i-COVID into eyenziwa amakhiwa ama-Americans ama-Chinese bawazi ukuthi i-COVID yamanye sechongbani. But ikona kwena yiko ukuthi ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade vele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha mkhonyana
uvumela kamdabe uphela
uvumelana labo yini ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduka eZimbabwe? Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi ikhona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle, umumo wama-economies movi. Kodwa akula nto engaswelakala kuyenzakala abantu mase bethe babakhona abantu bakithi.
Umnumzana Believe Gawule ukubandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bevuthelela izikhali edolobheni leKhartoum okulakho ukutshotshozela udlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yenkampani yeDominion ethi abezindaba abeFox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi umnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhethwa likamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli izindaba ye-Wall Street Journal umnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uTicheme Dlamini selenze imhlangano lentatheli izindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphatha amandla zamabandla agoqela elezanu PF Citizens Coalition for Change lamanye lingakagqibi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla leCCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla leZanu PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. Isadi mina ngokubona kwami iSADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness injani. Ngoba nasikhangela ngo-2018 iSADC yabuya yayenza ama-recommendations i-election electoral observer mission yeSADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nasikhangela into zama-electoral reforms iSADC ngama electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungela kukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungalukuphuzile ndijani. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babone ukuthi iZimbabwe awu-prepared away endabeni lezezokhetho.
Singenisa ubaba umrejo. Baba umrejo, uyamuzwa mama uyakhuluma la.
Nami ngivuya la ngoba ukuthi kuza kusadwa thi lapha eZimbabwe. Ukuthi ngihlale sithi singabe siphethe ngana ngokhetho ukuqathekela kakhulu. Njalo iSADC ke ngathi iZimbabwe ifela under iSADC. So iprocess board ekhangela iZimbabwe singakhangela lo African Union siyazi ukuthi sephezulu. So njalo umama ukhuluma ngendaba yama electoral reforms. Ama recommendations la hayi njalo lento layenza kudala kunjalo abantu we-TPC bakhona ku-parliament izinto kodwa kumele bayezilungisise noma bezilungise kujibhithe ku-parliament so bathi into zakhona zi-implemente not ukuthi sesiwunje sesiyekhethweni futhi siyephinde bekhulume ngazo abaqale ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zingabe zingaba zi-raise before ngikhetho kathesi sesithikhethi kukhetho i-proclamation date yafaka kathesi ne-reason yabe sengenjalo bengele ukuthi iphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengadliwe bethi hawu ukhetho lwayo lingeko-free and fair because isizathu ezekuthi nesekuthi kwakungayimplimentwanga lokhu nalokhu 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 so balazi inkokheli ze-parliament akade kumele ziphushe into yenaleyo iSADC angeke kuye izosiyendela ama-reforms yena lawo upresident uhlale esijenza kithi ukuthi hayi ilize lathiwa liphinde libuse ngabanikazi bakhe thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yena lawo ethi no kakulungisise nxayabeyabeyibona sokuthi no into le ingabagwenxa phambili okusho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawyers ze-parliament bengakusho lutho bezikholisela nje ezimoto ze-parliament bengakusho lutho nawo sekunje sekuphinda be-raise so bese izase ne-excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ukhetho elizayo bazadliwa ukhetho elizayo upresident umakuzawena bezani phethe izawena
ye wothi singenisa uShiriedeng mama uyazivela la uyakhuluma lapho ba
ngiyabuza ubaba uFreedom ukuthi yakhuzoma ngiyazibuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khanye ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe bakhale khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayibeba ukuthi yeZimbabwe inabanikazi yabo yebo thinakithi abanikazi bakhona kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-election and iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho kokugoqwe yiSADC Niko ke ngo 2018 Observer Mission leyi ebuye namuhla. Yabhalwa ngo 2018 ngathi kunezinto ezithize ezisimelane kwintshenjo kwama-electoral reform. IZimbabwe okumele injani izilungisi. Lokhu akusayenziwanga. One, thina njengebandla le-PPC, ngake ngumuntu onandela okwenzakala ephalamende ngebana lalokho okuphuma ku-Hunter. Uyabona ukuthi indaba yama-electoral reform le yaqala kudala thina njengoba. Khathesi loba nje kusayikudala sakhumbula kusayi-MDC, kwabuya legwane, kwaphuma ugwane okuthiwa yi-PAI, Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe. Yakhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reform. Zahlela ephalamende ngama-MPs awe-opposition. Kwangothi khathesi kwabuya lebhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka ezikhanyelane ngama-election ama-electoral reform. Zafaka njalo le-electoral amendment yonke yethu as i-PPC. So lokho okuthi i-PPC besihlezi sigoqe izandla ephalamende singakhona indaba zama-reforms, hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo. Okufanayo yikuthi akuna political will.
Into zama-electoral reforms like eshile ukuthi kwafakwa ama-recommendations. Ama-recommendations layana isnot mandatory ukuthi lele kwenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Lapho lizomnumzana Freedom Murechu okubandla lezanu PF lo nkosikazi Ellen Shiriedenga okubandla le CCC bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela okuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Ensukwini ezidlulileyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi kube le $2 uthenga, kathi ukuthi uthenge $2 $10.
Unkosazana Nyaratso Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rights wona akhwela nsuku zonke. Sithola ukubana even ne-USD forex omuthingaseyakhonisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizinisi liyehla. This is a task for this one to get to the future someone that is. Moreover, I want to know the cutter. This is about 3,000, I'm more than what is the first. Now, I'm 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 5, 6, 5.
Umnumzana Nkanyiso Nleyalaye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamaonda and obviously usithansi uyakwazi amapholisa aprotect indawo leyo, sekulamapholisa angorank marshal kwapha lamasotsha angorank marshal azoprotecta indawo yakhe. Ungakuthi asikwazi nathi singatwathouting la bafika bavuthi abafana bedrive bayindiza but bafaka abaswendile.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-low down ipo abalamali moving slow, I don't know ukuthi maybe ngcenye sizwe holiday mekunzeke yabisima oro iyakhontinya kunjalo.
Ukansila ka-Ward 15 kobulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakithi asincedise ngoba kulokhu nzima, hhayi zomnotho ngani ziyana.
usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi ibhizimusi nje lathi saqalisa, so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokungafika nje esizukulwini esibuyayo.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengerand leSouth Africa kumbe idola leMelika, njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sesigqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Saidi.